Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kukadzi 23, 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti mawe kwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nzara yopfunya chisero matunhu emasvingo zvepa kuti vatungamiri vematunhu aya vakumbire rubatsiro rwechimbi chimbi. Hurumende yeZimbabwe inotambira rubatsiro rwechikafu nefotereza kubva kuhurumende yeRussia. America inotemera Russia zvimwe zvirango zvichitevera kufira mujeri kwemutungamiri webato rinopikisa hurumende yava Putin. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vatungamiri vematunhu manomwe emasvingo vanoti nzara yapfunya chisero matunhu avo zvichitevera kutsva kwezvirimwa muminda yavo izvo zvaita kuti vakumbire rubatsiro rwechikafu nechimbi chimbi kumasangano akazvimirira pamwe nehurumende. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano waitwa nesangano reCitizens in Action Southern Africa kana kuti siasa wekutsvaka kutyidzana kwematunhu nevemasangano akazvimirira pamwe nehurumende, vana mudziti nevanyori vematunhu aya vati zvinhu zvisina kumira zvakanaka munharaunda dzavo. Mutevedzeri wamudziti wedunhu remwenezi vamatenhuvunganai vati dunhu ravo ndiro rine dambudziko guru rekushayikwa kwechikafu nekudaro vanoda rubatsiro nechimbi chimbi.
Mwenezi district is the most food insecure district in the province. As a result, zvinotaridza kuti saka zvinotaridza kuti vanhu vazhinji vanenge vachida kuti vawane kubatsirika nechikafu nokuti hapana chakakohwewa chiripo chakawanikwa nevanhu. Mukatarisa zvakare kuti iye zvinezvi mwaka uno watapinda mauri mvura yakanonoka kunaya.
Mabharani wekanzuri yeGutu vaAlexander Mutembwa vati kore rino chero vanogara mumadhorobha vanodawo rubatsiro rwechikafu.
Saka kune nzara yakanyanyisa. Ndingati sekanzuri kwezvino kurutetwa fanyo return assessment iritwa mambandawana makore apfuura yaitwa kumaruzevha mutaundi muchisiwa asi kezvino iritwa kwese mutaundi nekumaruzevha kuitira kuti tikwanise kukumbira kuhurumende chikafu chekufida vanhu vemagutu. Nzara yakanyanyisa kure.
Mabharani wekanzuri yeChiredzi Engineer Wesley Kauma vati nzara yaokanganisa zvirongwa zvebudiriro mudunhu ravo nekudaro vanoda kubatira pamwe nevamwe nemamwe masangano akakosha. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musiasa vaArchford Madida vati vaita musangano uyu kuti vemasangano akazvimirira akwanise kushanda nemapazi ehurumende mukurisa nzara nekuunza budiriro mumatunhu.
Tinofara kuti isisiwo sevemaorganizations anoshanda akazvimiririra takwanisa kunge tichisanganawo pakati nevakuru vematunhu kuti tiise musoro pangu uye tichivaka ukama hunoenda mberi kuti upenyu hwevanhu hwedu hunge huchiita zviri nani.
Munyori muhofisi yegurukota redunhu remasvingo Dr. Admopa zvakavambwa vati hurumende pamwe nemasangano akazvimiririra vakatotanga kubatsira vanhu zviuzana nemakumi mashanu kumwe nezine kwachiri.
Hatifunga kuti pamwe zvichaguma asi zvino tootoona kuti zvinofanira kuenda mberi nokuti denga mvura yarambira mudenga.
Ukuwo gwaro remamiriro ezvinhu mumaruwa rakabudiswa neZimbabwe Vulnerability Assessment Committee rinoti vanhu vanopfuura mamiriyoni maviri nezviuru mazana manomwe vanoda rubatsiro rwechikafu munyika yose. Sangano reWorld Food Program rakati rakatanga kupa chikafu chinokosha madhora ekuAmerica mamiriyoni gumi nerimwe chete kuvanhu vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi matatu kana kuti 230,000 kumatunhu anoti Chiredzi, Mangwe, Chivi, Mwenezi neBuhera. Madzishe ekumatebleland akanyorera hurumende senderapera achikumbira rubatsiro rwechikafu sezvo mvura isina kunaya zvakanaka mumatunhu aya. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Zvichakadaro, Zimbabwe nasi yatambira rubatsiro rwematani zviuru makumi maviri nezvishanu zvegorosi nematani zviuru makumi maviri nezvitatu zvefotereza kubva kunyika yeRussia. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Zimbabwe yatambira nhasi gorosi nefotereza zvayapiwa neRussia sekumbiso kwavakaita gore rapera. Mutevedzeri wegurukota rezvekurima vaEvangelis Haritatos vati fotereza yabva kuRussia ichagoverwa kuvarimi pasi pechirongwa chemutungamiri wenyika chekubatsira varimi chePresidential Input Scheme.
Takadhonetirwa 25,000 tons ewheat from Russia, from the Russian Federation. Saka wheat yacho izvozvi iri kupinda isati yakwana 25,000 yacho. Saka basa rangu ndiri kuinspekta wheat yacho tichitenderera na GMB depot manager.
Fotereza yasvika munyika inodarika matani makumi maviri ezviuru akavimbiswa gore rapera pamusangano weRussia Africa Summit nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin kuti vachabatsira Zimbabwe. VaHaritatos vatiwo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ndivo vachazoronga kuti gorosi iri richazofambiswa sei.
Makuseni tatiri kubhindura tichiinspekta fertilizer yadonetwa neRussian Federation. Vakadoneta 16,000 tons MOP, vabva vadoneta 7,000 tons NPK. Saka kune tuma consignments dzapinda munyika, dziri kupinda munyika. Of course, tonnage yacho haisati yakwana.
Pamusangano weRussia Africa Summit vaPutin vanonzi vakavimbisa nyika dzeAfrica nhanhatu kuti nyika yega yega yaizowana matani zviuru makumi mashanu zvechikafu. Sangano renhau reReuters rinoti Russia yakakwanisa kutumira chikafu chinosvika mazana maviri ezviuru zvematani. VaPutin vanonzi vakatiwo vachapa Africa rubatsiro rwechikafu runosvika mametric tons mamiriyoni makumi manomwe uye chikafu ichi chinonzi change chichisvika pamari inoita $16.5 billion. Gorosi rapinda munyika rasvika panguva iyo vanhu vari kushayiwa chikafu chakakwana munyika, nekudaro vanorwira kodzero dzevanhu vati vanofunga kuti mutungamiriri wenyika achapa kuvagare vari kumaruwa. Vanoona nezvematongero enyika vakazvimirira vatakudzwa changadeya vati izvi zvaitika panguva yakanaka sezvo kune nzara, asi rubatsiro rweRussia harungouye pasina zvavanowanawo munyika.
Ya zveshuwa nzara iriko, endisi maonero angu ndoona sekuti rubatsiro rwavari kupaka vatoona semukana wekuti vamanipulate Zimbabwe. Madonations awa haasi kuuya nenzira yakanaka. Ivo kwavari agenda yavo kumanipulate Zimbabwe nekuisa urongwa hwavanoda mberi through madonations waya.
Ukuwo Zimbabwe neBelarus dzasainirana chibvumiro chekuvaka matura maviri echikafu Green Marketing Board. Ndakamira Studio 7 kumasvingo, ndiri Godfrey Mutimba.
Mutongi wedare ramagistrate mumasvingo vafarai Gwitima nezuro vakawana vagari makumi matanhatu nevatanhatu vaipomerwa mhosva yekuzvigadza munzvimbo yehurumende vasina magwaro, vasina mhosva. Vagari ava vakasungwa musi wa22 ndira gore rino vachinzi vakatyora chikamu 3 section 1 chemutemo weminda wegazetted land, chegazetted land act, zvaitawo kuti vaGwitira vange vachipikisa mudare. Ndinodzokorora, zvakaita kuti mumiriri wevatongwa kana kuti gweta raimirira vatongwa ava vaFrank Chirairo vange vachikwikidza mudare vachiti panga pasina matsamba aidiwa akuti vange vachigara panzvimbo iyi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Saka zvapinda mudare muchuchisi ndobva ataura shuwa kuti hapana gazeti. Mutongi provincial magistrate wepamasvingo magistrate court ndobva atowana vasungwa vasina mhosva vese vaisiti paita mhururu padare.
Hatizoona here zvakare hurumende ichidzoka kuzonoshungurudza vagari ivava nemumwe mutemo zvakare, tichiona kuti pane chirongwa icho chekubvisa vanhu munzvimbo dzavari kuti ndedzehurumende?
Rajonga, in Zimbabwe at the moment we are living in extraordinary time, zvokuti hazvikashamadzi kuona kuti nekuda kwokuti vava ne-two-thirds majority parliament pamwe chimutemo chokuti kunyange zvakadai ngavadzingwa hatizivi. But tiri kuti nango kana kuti kana vakafunga kuzodaro constitution yeZimbabwe inoti haungazombodzingi vagari pavari kugara usingavapi an alternative piece of land yokuti vanonogara vachibva paunenge wavadzinga. Saka tinee tichingoramba tichindokupidzana navo avaaa nyika ino.
Pavanhu ivava pane vakanga vamboputsirwawo here midziyo kana dzimba dzavo muurongwa hwekubviswa ihwohwu?
nokuda kwekuti vanga vakamirira outcome ye kana kuti kupera kwenyaya iyi vanga vasati vavapwanyira pokugara pavo pavanga vanapo. Asi dahwasi kuti kune vamwe 55 kuti vakasunga kuti kunzvimbo iyoyo vari kupinda mune rimwe dare ndinoona sekuti havasati vapiwa havo dheti rokutongwa. Asi ndinoona sekuti nokuda kwekupera kwaita iyi nyangwe nevavo 55 havachafani kutoprofetitiwa panyaya iyoyo.
Vanga vari gweta raimirira vagari vekumasvingo vari nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights vaFrank Chirairo vari parunare kumasvingo neStudio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru mubazi rezveutano muGaza pamwe nemutori wenhau wesangano reAssociated Press nhasi vati kurwiswa nemuchadenga kwaitwa neIsrael mudhorobha reDir al-Balah nekamba yeNuseirite muGaza kwaurayisa vanhu makumi mashanu nevasere kana kuti 58 kusanganisira vana vadiki. Vagari vakawanda kumaruwa vanoti nzara yapfunya chisero mudzimba dzavo sezvo zvirimwa zvavo zvakaita sechibage zvaoma muminda nekuda kwekushaya mvura yemudenga. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Kunyange vagari ava vachinzi vainge vamboyambirwa kuti mwaka uno mvura haisi kuzonaya zvakanaka, vakawanda vanoti havana kumbofunga kuti denga ringavaseke zvakadai zvekuti mvura inoenda chibage chichiri chidiki chimwe chave kuda kutumbuka. Vakawanda vanoti vanogona kutoshaya kana chibage chekugocha zvacho sezvo chibage chose chave kuoma nekuda kwekushaya mvura. Mumwe mugari wekumondoro mudunhu remashonaland west varaymond muchikambizi vanoti havachisina tariro yekuti vanokohwa here gore rino sezvo chibage chavo chatooma. Kuoma kwakaita zvirimwa kumhondoro ndiko kunonzi kwakaita kwasadza mudunhu remashonaland east uko kunogara vamuchadei hozheri. Kunyange varime vefodya vakaita savanhamo mukwesha avanorima nemvura yemudenga vanoti fodya yavo yatotsukuruka isati yasimba zvekuti grade rayo richange riri pasi zvakanyanya. Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union kana kuti ZFU vapo Zakaria vanoti mvura ikasanaya svondo rinouya ndipo paperera sarungano yevarimi vakawanda zvikuru vanotarisira mvura yemudenga.
Tikatora nguva inoita another week kusina mvura yanaya takutopinda mbuya situation yatinoti permanent wilt kureva kuti chero mvura ikazonaya hatichagoni kuzoka mbeu izvosatiya kuti dzizoke zvekare kurarama.
Izvi zvinotsigirwa nemukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Farmers Union amai mai wepgt.
Zvirimwa zvatsva mumaminda uye zvirimwa zvinorimwa nemvura yomudenga zvanyanya kuparara munzvimbo zhinji dzenyika. Mbeu zhinji kunyanya chibage, fodya, nyangwe mapfunde, rukweza nemhunga zvava kutambura zvikuru pamusana pekushaya mvura yakakwana.
Hatina kukwanisa kunzwa kugurukota rezvemabasa nekugara zvakanaka kwevanhu iro rine boka rinobatsira vakawanda nezvekudya kana kuti Social Welfare Department vaJulai Moyo sezvo vanga vasingadaviri mbozhanhare yavo. Asi gurukota rezvemaindustry amai Stembiso Nyoni vakamboudza Studio 7 mazuva mashoma adarika kuti matura eGrain Marketing Board kana kuti GMB ane chibage chinokwanira munhu wese anoda ruyamuro. Mukuru mubazi rinoona nezvekuwaniswa kwezvekudya kune vanotambura reWorld Food Program kana kuti WFP munyika vaChristopher Charamba vanoti vakatotanga kupa zvekudya zvinokosha madhora ekuAmerica mamiriyoni gumi nerimwe chete kana kuti US 11 million kuvanhu vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi matatu kana kuti 230,000 kunzvimbo dzinoti Chiredzi, Mangwe, Chivi, Mwenezi neBuyera. Sangano reWFP nebazi reZimbabwe Vulnerability Assessment Committee kana kuti ZIMVAC vanoti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana manomwe kana kuti 2.7 million vanoda rubatsiro mumatunhu ose emunyika kubva mumwedzi wandira kusvika kupera kwakurume. Bazi rinoona nezvemamiriro ekunze reMeteorological Service Department rakatozivisa kare kuti munyika muchange musina mvura yekunaya kusvika nemuvhuro svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Munhau dzemitambo. Sachigaro vesangano rinotungamirira nhabvu munyika rePremier Soccer League vafaraijere vanoti vari kufadzwa nerutsigiro rwavakapiwa nezuro nekambani yeDelta Beverages rwemari inoita mamiriyoni matatu emadhora ekuAmerica kana kuti US$3 million urwo vanoti ruchabatsira kuti mitambo yenhabvu munyika itange zvine mutsindo. Vajere vanoti rutsigiro urwo runosanganisira rutsigiro rwemukombe wechibuku Super Cup uyo uchatanga kupera kwemwedzi uno. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naMavelas muhlanganya uye weStudio 7 navajere nezvenyaya iyi.
Awa tinorutambira zvakanaka chose endi rutsigiro urwu ruri kuratidza kuti wochekoche kana kuti ukama hwedu hwatinawo neDelta huri kubatsira mativi ese ari mairi. Saka naivo vanobva vaona kuti aiwaka kozi chinoita kuti tiregere kuti tiwedzere mamwe makore nenyaya yekuti zvatakawira navo ndezvekuti pese patinogara pasi vanoisa makore matatu parutsigiro rwavo rwavanenge vachitipa rwagara rwuripo kubva muna 1962 Delta ichiita basa rekungotsigira Premier Soccer League kusvika pazuva ranhasi. Saka naiwa tinotenda zvikuru ende tinorukudza, tinozviremekedza zvakanyanyisa.
Tinoona zvakare kuti iwo makwikwi ePremier Soccer League achange ari kutanga munguva inotevera. Achatanga rini?
Tine inonzi Chibuku Challenge Cup. Kapi yedu yechibuku ndiyo inotanga iyoyo kuvhura season. Saka nazvoreva kuti season iri kutotanga paweekend ipapa. Nyaya yeLeague inofanira kutanga svondo rekutanga raMarch, asiwo inenge iine nyaya iripo yekuti pane nyaya isati yapera kugadzirwa yetimu inofanira kubva kueastern region uko toona kuti iyi ndeipi timu yatichapiwa kuti ipinde muPremier League, nekuti pari zvino pane matimu 17 chete ndo aripo, tasarwa nerimwe chete inofanira kubva kueastern region. Inokwanisa kutinonotsa kutanga kweligi yedu nesvondo rimwe chete nenyaya yekuti pane dambudziko kana kuti pane process yekuregista maplayers iyoyo. Haingoti nyaya iyo ichingopera vanhu vachibva vapinda munhandare, asi takagadzirira kuti tikasike tikurumbidze zvakanyanyisa kuti zvinhu zvifambe.
Ndezvipi zvikwata zvichange zviri kuvhura iyo ligi yamataura iyi?
Chibuku tine zvikwata zviri zvichange zvichitatsurana. Kune Dinamo Dimbare ichange ichitatsurana nemadamburo inonzi Ngezi Platinum Stars, ndo dziri kutivhurira kuti aiwa iyo mutambo watanga obva wativhurira kutanga kwesizon.
Vanga vari sachigaro vesangano rePremier Soccer League vafaraijere vachitaura naMavelas muhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nhasi vatemerazve Russia zvimwe zvirango zvichitevera kufa kwemutungamiri webato rinopikisa muRussia vaAlexei Navalny svondo rapera. Zvirango zvatemerwa Russia zvinopfuura mazana mashanu uye zvatemerwa pavanhu nemakambani akaita semabhanga neanotengesa mafuta ekufambisa dzimotokari. Zvirango izvi zvinouya makore maviri kubva zvatanga hondo pakati peRussia neUkraine uye zviri kuwedzerwa pane zvirango zvizhinji zvakatemerwa Russia makore maviri apfuura. Mukuziya nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDevry University muzvinafundo Eliot Masocha vanoti zvirango izvi zvichavhiringawo dzimwe nyika dzinoita mabhizimusi neRussia, vachiti hapana nyika yatiyambotemerwa zvirango zvakawanda saizvi.
VaJoe Biden mutungamiriri wenyika yeAmerica vari ku taurayo kuti vari kuisa ma sanctions zvirango zvoufumi ku Russia paino pari kukwana makore maviri vachirwisana ne Ukraine. Saka zvirango zvoufumi zvine zvikonzero zviviri zvekuti iri kuramba ichienderera nehondo yayo yoku Ukraine. Kozoita mutungamiriri we opposition mu Russia vana vauni vakashaikira mujere. America yanga yataura iyo kuti kana pakawana chinova wana vana vauni ivavava Russia ichavoneswa moto. Saka vari kutsidzira zvavakavataura nechekare kuti mutungamiriri we opposition haafaniri kufira mujere. Zvekare Russia haifaniri kuramba indirira mberi nehondo yayo kuUkraine.
Zvirango zvatemerwa Russia zvakamira sei?
Vaisaivo mamwe masanctions zvekare vatikare anosvika kuma500 kunyika yeRussia zvinotengeswa neRussia, kunyanya nyaya dzegasi dzichiwana mari yokuzoenda kuhondo vachange vachiroverwa zvirango zvoufumi ipapo. Zvekare kumabhangi vemafinancial sector vachange vachiroverwa zvirango zvoufumi. Kozoita izvovo kumadefense industry yeRussia ichange ichiroverwa zvirango zvoufumi pamwe chete navamwe vanhu vanosapota Russia vangava vanoipa mari pamwe chete nokuitutumadza, mungava mumanewspaper umu kana pamatv pesa apa, vacharoverwa zvirango zvoufumi. Zvekare namakambani anosvika kuzana achange achiroverwa zvirango zvoufumi.
Vanga vari muzvinafundo Eliot Masocha vanove nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University muno muAmerica vari parunhare kuOhio naTanonoka Wande weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Westudio 7 makati kosika kuno matima zvisiri ujangu kuna vanhu vekuzimbabwe vanopasavanapo mupasipoti apo mupasipoti apo urwatanga ukaapulaya pasipoti wauapulaya pasipoti vanotovuya nefotokopi yako yechitupa votofanira kufotokopera ipapo kufotokopa fotokopi imwe $5 umbavha huya hwadotanga tinyarei vanhu kumapasipoti tisodei tokusodaiwe.
Ameno kuti vachivenga vanozvitambira here zvokuti vamunangagwa vanofanira kutongwa kusvika madhonga miranyanga? Bhozi tiri kuona pasura apo ingava kutoshupa vachivenga kuti nganimbouyawo 5 years inga dzapera. Saka ameno vachivenga kuti vanozvitambira here, ndi futi handi seni hanga handisi kuzvikurudzira zvokuti munhu atonge kusvika madhonga miranyanga akamboti 10 years opawo umwe 10 years opawo umwe. Vakawanda vanhu vari kuda kupatonga hauna anachivenga hauna anakembo kuna ana mutsvangwa kuna anaani variko vakafora uko vari kuda kutongwa ko yeai ndachema ndachema.
Mwari samasimba tanamata tanamatira mhuri yeZimbabwe. Chii chatakatadza Mwari samasimba nekutipa utungamiriri usina hanya nevana veZimbabwe, kutipa mabhizinesimeni asina hanya nevana veZimbabwe. Tarira vachivhayo vari kudada nemari vachidadirana veZimbabwe. Vana veZimbabwe vari kutambura vari kuputsira dzimba dzavakavaka nemari dzavo dzekutambudzikira. Imhosva ipi kuyatiri kuripira yatiri kutambudzwa namunangagwa nechibato chavo cheZANU PF? Ndatenda, amen.
Vamunangagwa vari kuda kupinda third term, saka vari kuda kubata vanhu komaziso vachitaura zvisina basa. Varikukuru vari kutaurawo vazvavarawo ngavazive zvavari kutaura kuti vari kunyepera vanhu vanoziva vana venyika yeZimbabwe vanoziva zvavari kutaura.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Muchirongwa chedu chemagitara chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi ane mukurumbira Bernard Betera, mumwe wevakadzidziswa zvemagitare pakare paya na mushakabvu akaitwa mukurumbira pasirose Oliver Tuku Mutokudzi uyo akabva kubura kambo katsva kari kufadza vazhinji kanonzi Africa Unite. Ngatinzwei hurukuro yaitwa na Ivan Zisininga Studio 7 na Betera.
Magadi zvenyu muri Zimbabwe Africa Unite.
Makakafunga sei kambaka mukoma?
Africa Unite isomo yandiri kubatanidza nyika dzese. As we are a continent as Africa, we are a continent and as Africans we should be one. Ndikufara zvakanyanya because for the first time yangu kufonerwawo nevanhu vekunze vakaita semapromoters nemamwe majournalist ekunze kune vashoma vacho vati vainzwa right now. And ndirikufara because pandakaibudisa even mukatasa paFacebook yangu munoona kuti mashares akawandisa even ku YouTube.
Takambotaura tese mazuva perayo kumashure uko makurawo zvakadii kubva pamakatanga kuridzwa pa Studio 7.
Ndinoda kunyanya kugamushira sikereki vanhu ku Studio 7 nekundiridza kwamunoita redainditi every day. Because like, you know, I'm always told by big people that zvokukundwa uchenidzwa pa Studio 7 every time. Right now ndatopa neimwe level. Muri kundipa mukana wakakurisa nekuti muno muZimbabwe munoziva kuti vaimbi tawandisa. Pamwe pacho unogona kutaita songo yakaita seZimbabwe yaya munogara muchiridza. Isongo yenyika aisiya Bernard Betera negirlfriend yake. Isongo iri kufanira kuti munhu wese ari kufanira kuinzwa, ari kufanira kuiteerera. Asi unotoona kuti mamwe maDJs kune mamwe maradios vanenge vasingazvikoshese izvozvo, havana basa nazvo.
Mashoko amunga apewa vatsigiri venyu nhasi?
Kuvatsigiri vangu vese vari kunditeerera nevasati vava vatsigiri, mashoko angu ekupedzisira ndeyekuti ngatizvidei, ngatitsigiranei. Let's support one another. Tinoita setakasarira kuvarungu, tinozongotaura hedu mashoko akawanda kuzvitsigira, kutsvaga masapoti nekutsvaga pekuzendamira kuti nyaya dzedu dziite kaprof bijana. But if you see kuti varungu they support each other, that's what we should do.
Muchinzwa kambo kanonzi Africa Unite. Manzwa hurukuru yaitwa na Bernard Betera ari parunare muHarare na Ivan Zininga weStudio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Musakanganwa chirongwa chelive talk nhasi manheru na 8 pm apo tiri kutarisa nyaya yenzara nekushayikwa kwechikafu munyika panguva iyo nzara iri kunzi yatopfunya chisero mune mamwe matunhu. Sezvo nguva yedu yapera, regaiti mutarisa musoro yenhau dzanhasi. Nzara yopfunya chisero matunhu emasvingo zvipa kuti vatungamiri vematunhu aya vakumbire rubatsiro rwechimbichimbe. Hurumende yeZimbabwe inotambira rubatsiro rwechikafu nefotereza kubva kuhurumende yeRussia. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai muina Tavoka Ncube. Thank you.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolesihlanu mhla ka 16 Nhlolanja 2024 uTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Obviously, we are very grateful to the Russian Federation for donating such a substantial amount of wheat stock.
Elezimbabwe lamhlanje lithole isipho sengqoloyi elesisindo samathani azinkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu 25,000 metric tons lomvundiso wefertilizer.
Nga abantu bethotswa endaweni akade yakhe bengelamvungu kufanele kube bedade elibhala incwadi isetshenziswa ukwenzela ukuthi izaxotshwe sezakala ukuthi bazabuya ngapha.
Idale likamantshe Mashingo limise ukududula kwabantu abangamachumi ayisithupha lasithupha 66 ngemva kokuba betholakale bengelacala lokuzihlalisa kutsha okungekho emthethweni. Uphenyo olusanda kwenziwa luveza ukuba unkosikazi Nikki Haley ulakho ukunqotshwa ngumnumzana Donald Trump ukukhetho lwamaprimary awebandla eliphikisayo elama-Republicans olwenziwa ngempelaviki esigabeni se-South Carolina khonapha eMelika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. ELeZimbabwe namhlanje lithole isipho sengqoloyi elesisindo samathana zenkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu 25,000 metric tons lemvundiso yefertilizer ngamathani azinkulungwane ezimbili lantathu 23,000. Lesi sipho sivele kumsekeli wogatsha lwezokulima kwele Russia. Intatshelizindaba yeStudio 7 uMlondolozi Ndlovu usipha loludaba eseHarare.
Uhulumende ubonge kakhulu eRussia ngosizo lolu. Umsekeli kamphathintambo wezokulima umnumzana Vangelis Haritatos uthe ifertilizer eselizweni izanikeza uzulu phansi kohlelo lukamongameli welizwe olwe presidential input scheme ukuze wonke umuntu enelise ukulima.
Obviously we are very grateful to the Russian Federation for donating such a substantial amount of wheat stock.
Siyabonga ilizwe leRussia ngokusipha ingqoloyi enengi kangaka. Uqhubeke sithi umongameli Mnangagwa uzakwenza ukusemandleni akhe ukubona ukuba ingqoloyi izabelwa bani lobanjani. Usizo lukamongameli luza ngesikhathi umumo wendlala ebangelwa ikungananga kuhle kwezulu elizweni. Inengi likhala ngokuba indlala eselizweni lonyaka iyesabeka kakhulu. Omunye umlimi wesabelo seJombe umnumzana Dumisani Ncube uthi kule ndlala eyesabekayo lonyaka esithi uthemba ukuba uhulumende uzasiza abantu ngokudla.
Ngokwamanje izulu ingabuye kwakathesi kodwa soze sikwanise ukuthi sizathola utumumbu ukuthi siwose. Awuhulumende siyamtshela ukuthi engakwanisa ukuthi uma esincedise sithole kokudla ngenxa yokuthi kwakathesi kutshenga ukuthi phambile kwethu akulo kokudla. Uhulumende sicela ukuthi esincedise.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcwethi kwezokulima umnumzana Ryan Chuma othi iningi labantu lonyaka lizathwala nzima.
Sikhangelane lendlala enkulu ikakhulu kumnyaka yona lowo 2023-2024 season ngoba izulu alinanga.
Okukhulunywe nguNcube yisimo eselizweni lonke kulandela ukungani kuhle kwezulu lonyaka elizweni lonke okucatshangelwa ukuthi kudalwe ukuguquka komumo womkhathi emhlabeni jikelele. Lokhu kuphume emhlanganweni owenzelwe edolobheni leMaswingo lapho inkokheli yeMaswingo ehlanganise amakhanda ukuba ingadinga njani ukudla elizweni. Inengi elikhulume emhlanganweni lo owenziwe ngabe Citizen in Action Southern Africa siyasa ukuba inhlanganiso ezizimeleyo lohulumende badingi amaqhinga okulungisa udaba lolu. Inengi livumelane ukuba isimo eselizweni asemanga kuhle okumele sithathelwe amanyathelo aqinileyo ngoba bengabulawa indlala. Ukugwala lukahulumende olwe Zimbabwe Vulnerability Assessment ZIMVAC abantu abedlula izigidi ezintathu bazadinga ukudla elizweni. Inhlanganiso ye-World Food Program yona ithi isadingisisa indlela zokuba izaphathisa inani elinganani labantu abadinga uncedo lokudla okuphuthumayo njalo kuziphi indawo elizweni lonke isebenza lohulumende. Kusenjalo, eleZimbabwe lilobelana isivumelwano leBelarus sokwakhiwa kweziphala zamabele ezizanikezwa inkampani yeGrain Marketing Board GMB. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Idale likamantshi eMashingo limise ukududulwa kwabantu abangamachumi ayisithupha lasithupha 66 ngemva kokuba betholakale bengelacala. Abantu laba bebesethiswa umlando wokuzihlalisa emhlabathini kahulumende bengelamvumo. Umantshi uMnumzana Farai Gwitira uthe abatshutshisi behluleke ukuletha ubufakazi obuveza ukuthi umhlabathi lo ngokahulumende. Igqwetha ebelimele izakhamizi lezi elivela kwinhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights uMnumzana Frank Shirairo utshele iStudio 7 ukuthi isinqumo sedalele leli silakho ukuphathisa abanye abedlula inkulungwane ezintathu 3000 abetheswa icala elifanayo. Namhlanje kule zakhamizi zeGwanda ezilikhulu lamachumi ayisishiyangalombili 180 ezimiswe phambi kwedala likamantshi eGwanda zisetheswa umlando ofanayo njalo udaba lwazo ludluliselwe phambili luzaqhubekela phambili ngenyanga ezayo. Ukuhlaziyalo ludaba sixoxa lengcwethi yezombusazwe njalo esebenza lenhlanganiso yeCommon Markets for Liberal Solutions uMnumzana Rejoice Ngwenya.
Nxa abantu bexotshwa endaweni akade beyakhe bengelamvungo kufanele kube ledale elibhala incwadi isetshenziswa ukwenzela ukuthi baxotshwe kwasezakali ukuthi bazabuya ngalo. Kodwa nje umthetho nje wona sele wona uthi wona nxa ungakha endaweni engayisiyo kungenani ukuthi uhlezi iminyaka emingaki kumbe amalanga amangaki kufanele uxotshwe. So kudinga nje ukuthi umthetho wakhona uyenziwe nje abantu belojwelo.
Sibone abakade belwisana lohulumende benqobile kudaba lwabo eMashingo okutsho ukuthi abasoze babe besaxotshwa. Libona sengathi lokhu kungaphathisa na abanye abalendaba zabo esemadala omthethwandaba sikhangela beGwanda lakwezinye indawo?
Umthethwandaba wona vele ule kulalokhu esithi ngesithiwa i-precedence kodwa kuyafanele ubonakale ukuthi ngoba iy'ndaba zakhona ziyathiyana abanye bakha ezindaweni ezingavuliwe emapulazini abanye bakhe emasimini emadlelene kuthi i-court nje izabe icubungula ikhangela ikhesi inye ngayinye abaphongukuthiwa nje ukuthi njengoba labana benqobile abanye bonke labo bazanqoba nxa wena vele ujazi ukuthi wakha endaweni engavunyelwayo kuwe ukuthi ukhulumeke lemthethandaba kumbe lemagqwetha ukwenzela ukuthi abaxotshayo basebenzise incwadi zecourt. Kodwa i-precedence ekhona njengmanje sitsho kakutsho ukuthi wonke umuntu owakha nje mahlayana uzanqoba.
Abanye bathi kufanele babe behlawulwa imali abasebenza ukwakha lapha, lina lokho libona njani?
Hayi, phela into yokuthi phela uhulumende lo esilayo lo nguhulumende la yatsho labayeni bayazi imithetho bayenza imithetho njengoba ngithithi nje ukuthi nxa loba wakhe endaweni engavunyelwayo uhulumende ukuthi akukhuphe kumbe akudingelenye indawo kuye ngoba nguwe uyabeudala icala. Kodwa angikholi ukuthi kungafika isikhathi sokuthi uhulumende ngabanjwa ngamandla ukuthi ahlawule ngoba ukuthi aphoke uthawu kanti abantu abavele bakhe endaweni engayisiyo. Angikholi ukuthi kungafika isikhathi sokuthi izulu iza hambisa uhulumende emathethondaba ukuthi bamhlawule ayingxenye kodwa wakhathiza ngonto ukuza kwenzakala.
Lo ube ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi yezombusazwe njalo esebenza nenhlanganiso yeCommon Markets for Liberal Solutions exoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Kweze Melika ukhetho lokudinga ozamela ibandla lama Republicans ukhetho lukamongameli elizweni leli oluza kwenziwa kusasa esigabeni seSouth Carolina oncintisa lowaye ngomongameli umnumzana Donald Trump unkosikazi Nikki Haley udabuka kulesi sigaba. Kodwa uphenyo olusanda kwenziwa luveza ukuba uHaley ulakho ukunqotshwa nguTrump esigabeni lesi. Kungakhathelekile uHaley uthi uzaqhubeka edinga usekelo lanxa amanye amalunga ebandla lakhe elama-Republicans agoqela umnumzana Tim Scott laye owake wabakhona kukhetho lokudinga umongameli besithi uHaley akadedele uTrump. Ukuhlaziya loludaba uChris Gande weStudio 7 uxoxele olandela ezombusazo omnumzana Rafael Mthombeni.
Mina ngimboni enqoba kulolu khetho ngxenye ngabe ngiyaphambanisa. Kodwa ke ngokubona kwami lapho usekelwa kuphela ngamaRepublican, usekelwa yiparty yakhe eyodwa naleyo. Futhi lakho kungasikho ukuthi bonke bamsekela ngoba xa ukhangela khona ukuwambuza khona ngaphambili kukaNikki Haley, bakhona abantu abaphikisana naye uBiden. Ngeke ngezwa ukuthi bazakwenza umhlangano wabo lo wamaRepublican. Republicans othwa ngama-conservative kodwa lwana. Abanye bazawenza kwenye indawo, abanye bawenze kwenye indawo. Kutsho ukuthi bona bodwa badabukene phakathi. Angimboni mina ukuthi uzanqoba umhlaba wonke lo we-United States of America. Angibona ngathi uBiden angabe le nhlupho zakhe laye ikakhulu khonokho kobudala bakhe. Kodwa ke abantu babona ngathi ungcono kulo Trump. Mbona ngathi ngasoza ngqobe mina umhlaba wonke.
Yena umnumzana Trump siyabona ukubana elokhu elosekelo. Ubona ngani uza kwenza njani nxa kuyikuthi ngiyonqobile ukuthi ngayenza kuhle yini esemisane lomongameli Joe Biden.
Ngiyaphinda futhi ngibuyele khona phana kuma-Republicans. Ukuthi khona ama-Republicans angathi kawayazi into ayenzayo okwakhathesi. Ngoba eqinisweni bebeqale ngokusekela impilo e-Ukraine. Kodwa ngenxa yokuthi uTrump nguye owayisekeliyo khathesi, bonke sebephunga uhlehlele emuva, bonke sebephunga udonsa inyawo, bonke sebephongwala into esegcikeni ebonakala. Benzelani? UTrump wenzela ukuthi yena angangena abe sengathi nguye omise impi ye-Ukraine. Esekhulumela umngani wakhe lo uPutin. Ukuthi khona hayi wena yekela lokhu akume kancinyane. Kodwa eqinisweni ukuthi iyona iRussia yiyo eyahlasela ilizwe elesilo layo ele-Ukraine. So ke iyona yiyo ephambanisileyo ukuhlasela ilizwe elingumakhelwane. Angiboni iphumelela lindaba ngoba umuntu ongu-driver wayo nguye nalo uTrump. Labo kumele bavumelane lokuthi baphiwe imali sebedonsa inyawo njengabasezwakala.
Umnumzana Rafael Mthombeni ngolandela ezombusazi welemelika ubexoxa ecingweni Los Chris Gande eseTexas khonapha kwelemelika. Okwamanje wothi sizo udaba luveza imibono kahulumende wemelika.
EVenezuela uhulumende kamongameli Nicolas Maduro useqinisa imisebenzi yakhe yokwephula ilungelo loluntu ngendlela ezehlukeneyo. Kunje usebophe bonke abaqhuqhuzela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu abaludumo elizweni lelo kanye lokulaya uvalwa kwehofisi yabameli bohlangothi olubona ngokulondolozwa kwelungelo loluntu enhlanganisweni yomanyana wamazwe omhlaba eye-United Nations Office of Human Rights. Mhlaka 9 Nhlolanja, uRocio San Miguel ubotshwe wavalelwa ngesikhathi yena lendodakazi yakhe besesilindweni sendizamtshina kumele baye eMiami kwelemelika. USan Miguel ukhokhela inhlanganiso ezimeleyo elwela amalungelo oluntu ebizwa ngokuthi Control Cuidadano. Le nhlanganiso igxile emsebenzini wokulimukisa uzulu ngokwephulwa kwelungelo loluntu ikakhulu kwezomvikela ukugoqela abakubutho. I-ofisi yegqwetha elikhulu likahulumende weVenezuela wethesa uSan Miguel umlando wokuhlamukela uhulumende kanye le misebenzi yokulwa icatsha eye-terrorism. Iningi labemuli yakhe babotshiwe bavalelwa bazokhululwa ngemva kwensuku ezimbalwa kodwa abalayo ukuthi bana bengalokuthi baphume elizweni. Umcebiso omkhulu kahulumende welemelika National Security Communications Advisor John Kirby uthi ilizwe lakhe likhathazekile kakhulu ngokubotshwa kukaSan Miguel, eqhubeka ethi uyananzelela ukuthi lokhu kwenzakala ngesikhathi umongameli Maduro ekhangelelwe ukulandela iziqondiso zesivumelwano sokulondolozwa kwelungelo loluntu ese-Barbados Agreement asilobayo yena ngokwakhe laba mabandla aphikisayo nyakenye ngolwezi. UMaduro uthembise ukusebenzela ukuba lesimo esihle sokulungiselela ukhetho oluzaqhutshwa elizweni lelo lonyaka ngokuvumela ukuncintisa lokukhankasa bekhululekile abakhokheli bamabandla aphikisayo. Uhlangothi lwezamalungelo oluntu enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba ole-United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights lalo luveze ukukhathazeka okukhulu ngokuvalelwa kwakhe lokukhuthaza ukubana akhululwe ngokuphangisa. Kodwa kulokuthi uhulumende kaMaduro alalele linkuthazo uthethe elinye inyathelo lokulaya ihofisi yabameli be-United Nations Office of Human Rights ukubana luvale lihofisi elizweni lakhe phakathi kwensuku ezintathu ezilandelayo. Ekupheleni kwanyakenye umongameli Maduro aze alobe isivumelwano ese-Barbados Agreement kwaba lethemba lokuthi abantu base-Venezuela bazaba lakho ukuthola umbuso wentando kaZulu. Kodwa kulokumisa imisebenzi yakhe yokwephula ilungelo loluntu, uhulumende kaMaduro ubonakale eqinisa ukuhlukunyezwa kwabantu, ukubotshwa kwentatheli zindaba nabenhlanganiso ezisebenza luZulu kanye labake baba yinkokheli yebutho kulelo lizwe. Kunje umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo kwele Venezuela, Maria Corina Machado, useyalisiwe ukuncintisa kukhetho lwalonyaka. Umcebiso omkhulu wezomvikela eMelika uKephi uthi lokhu bebheke ngelihlo lokhozi umumo wezinto kwele Venezuela, ethi bona njengelizwe bamaluZulu waseVenezuela kusifiso sakhe sokuthola lokuvuselela umbuso wentando kaZulu.
Belilalele kudaba oluveza imibono kahulumende welemelika. Sokuyisigaba sokuzwa imibono yenu lina balaleli be-Studio 7.
Studio 7. Nobaba lo badumala kinkomo bakwana lochuma ma bekhulume ngathi banqomi abayazi inhlupheko yaseZimbabwe othi njani. Ngathi bayakhumula baqoloje phambi kwengane zabo lamakhosikazi abo bebeqede lapho bazobhuda ku-Studio 7 bakhulumela umphakathi wezanu. Uthi ngoba bona basutha amabhondi akho akamnankaka bakhulume ngathi baphakathi kwe-brovet kamnankaka babheda laba bantu asibafuni ukubamamela njani.
Studio 7 njani basakazi abahle abasakazi abalohlonzi abasitshela indawo njengoba zinjalo. Hhayi, thina mpela besicela ukuthi eZimbabwe mpela leli dola labo leli kuthiwa yi-GTR abantu bandila abakhiphe udodi lowo bazama ukusezela imali right akuphume lokho aso mali yokuvelavela akufuneki vela siko mali abazama elinye iplan.
Studio 7 ndinjani ikhuma lobabheke chuma abantu eZimbabwe bangabotsotswa mnangakho labengulaba angabotsotswa mnangakho. It must not be fought by Mnangagwa. Mnangagwa ngathi edilizela abantu izindlu athi abantu babuye bazolungisilizela abo labelungu yabaphumela basifikile eZimbabwe bafike bahlamukele. It's gonna change any time. It's just pulling them so that they can come. Then he get a lot of money from them. Then he start chasing out in the market. They must wake up these white people whom they are saying, hey, Mnangagwa, say right, say if it's the time you come. We are wise, I was there. They turn on Surah Manyamaza and edilizela abantu izindlu. Iba patalisi into ezingalamsenza azabhatalisele emgodi uSathane lo. Abafundi abantu angazi kunjani. These white people, they don't know how Mugabe is. Ah.
Sanibonani ninjani kwa-Studio 7 okhulumayo nomanye athwala phana kumansimu. Bengithi linjani lonke bantu basezelezele enyokeni linjani. Ngibulisa logogwama umansingu walaphana enyokeni. Ngithi li-right lonke lapho.
Studio 7 linjani. Hayi, nasiyaphila ikhuluma lo mthisi ya siyabezwa abantu laba abezana laba bathu mnangagwa kaye ngene 3010 hayi umnangagwa thina abanye isikhathele bona abanye anti bayamesaba ngokwesaba ukudilizela imithi thina silani lakho vele ukuthi besihlale egangeni safa kudala so ekamnangagwa le hayi kangani bayama ngayo ilizwe lifile sihlezi egangeni kodwa lokho bebhizi ababona ukuthi ilizwe liyafa liyaphambili hayi lingelawo amaningi la mithi ke like liba li-audio yami le siyafaka ama-audio yethu kodwa nginalisabali angikwazi ukuhamba njani yabo
likhuluma lo Jabane Sithole siyeza lapha udaba lamaplazi abantu baxoshwa baxoshwa kwabuhlungu emaplazini sibesicela uhulumende esezimbabwe ngoba ixosha abantu ebanikeze indawo yokuhlala njalo uma ebanikeze abayakhele ama-two room babe nestati ngoba yibo azaphinda bamvotele futhi engaze wakhohlwa ukuthi uzawube sedinga amavoti next election siyacela asili naye uhulumende yena nguye owasifakayo kulezo ndawo manje sesihlukumeze ungathi thina sasifaka siyabonga
Studio 7 salibonani livuka njani labalaleli abalandeli bakachamisa babonisa ovala ukuthi bona vele bangahambela uchawa enyangeni bayomthakatha sebe ethangathi ngabathakathi abalandeli bakachamisa okwamanje uchamisa uyedwa akala dendai bithi welshman ncube job skala kanti laba kade bekhala ngokuthi job skala bangaphi ngithi liyakubona ke ukuthi uJob Skala uthe ma eziphumele ejele wahlukana lo Chamisa ngoba uyabona ukuthi uChamisa kalanga
labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo lani lilakho ukusithumela imibono kunombolo ezithi +1 202 465 0318
Gichi waza Friday my darling waza Friday
Kuhlelo waza Friday liviki silomculi werumba unjengelizwe ngwenya ozibiza njalo ngegama lokuthi DJ 20 emculweni ehamba leqembu lakhe le Orchestra Bambazi Sounds linsizwa idabuke eplumtree esigabeni seBambazi kodwa icula ekwele South Africa lapha uDJ 20 uphethe idlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi sekuvela okunye lona elile ngoma ehlanyisa abanengi ethi imithwalo nangu exoxa lo ntungameli inkomo weStudio 7
ngimelele kuzulu wonke engawukuhlalani suka eplant endana bathi kusebambazi ngingasebenza namaqembu amaningi kakhulu from kumlambosi ndukusijunia naba nasebenza namagwaza namanye amaqembu nje
ichaza ngomntwana ongumfana wezulu ekhaya umntwana ongumfana mayezele ekhaya kimi kuyatshela izalukazi before kuzafika bonke noma abantu abaningi noma namakhehla ezibona umntwana
kuqala kufike izalukazi iziphethi zingabethu izipho ezabe zivela ebantwini zibonga umntwana ongumfana ozele phakathina kwekhaya.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Ababe befuna izingoma noma ama USB CD bayangithinta kule number ethi 083 525 3344. Ngiphinde futhi ithi 083 525 3344.
Abalandeli ubachiyela waphamaso?
Kubalandeli ngithi awaqhubeke ngenjabulo ngokusapota longokuthenga ama-CD konke ama-USB ukwenzela ukuthi nathi sikwazi ukukhuphuka emculweni wethu. Siqhubeke ngenjabulo njalo ngibathembise ukuthi bazohlala kuphela bejabula, sazobalethela futhi ezinye izingoma ezimnandi.
Weshaya Alonso Sintasi Umola Esho Deixa
njengelizwe ngwenya owaziwa ngegama lokuthi DJ 20 ehambale orchestra Bambazi Sound exoxa lo Ntungabili Nkomo owe Studio 7. Lingakhohlwa uhlelo lelandelayo Live Talk sikhangela udubo lwesimo sendlala embe ebhekane leZimbabwe ngenxa yokungani kuhle kwezulu. Singakehlukani izihlobo othi sikhangela ezinye zendaba ebezikhokhela. IZimbabwe namhlanje ithole isipho sengqoloyi elesisindo samathani azinkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu, 25,000 metric tons lomvundiso we-fertilizer. Idala likamantshi amasingo limise ukududulwa kwabantu abangamachumi ayisithupha lasithupha. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.